Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi, uri musi wechina kubvumbi 26, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa navana mukoti vaipikisa danho rehurumende rekuvadzinga basa zvichitevera kupinda kwavo mukurangwa mabasa svondo rapera. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo votarisirwa kutanga kuita misangano nevakuru vakuru venyika dzekumawirira dziri musangano reEuropean Union kumuzinda waro kuBrussels, Belgium nhasi. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuro yavo iri kukundikana zvikuru kugadzirisa dambudziko revanotengesera migwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court riri kutarisirwa nhasi kunzwa nyaya yakakwidzwa navana mukoti vaipikisa danho rehurumende rekuvadzinga basa zvichitevera kupinda kwavo mukurangwa mabasa svondo rapera. Mutongi Justice Emmy Tsanga ndovari kutarisirwa kunzwa nyaya iyi. Mumagwaro avo akakwidzwa kudare repamusoro, vana mukoti ava vachimirirwa nesangano reZimbabwe Nurses Association vanopikisa danho rehurumende iri iro rakaziviswa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti rinofanirwa kuraswa. Vana mukoti ava havari kuti zvibvumirano zvavo zvebasa zvichiri kushanda vakakwirira kudare Health Services Board. Gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa pamwe naivo vaChiwenga. Studio 7 yakundikana kubata munyore mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo kuti tinzwe kana paine zvashanduka kubva kune zvavakasvitsa kudare sezvo vana mukoti vakadzokera pabasa kunyanga hazvo hurumende isati yazivisa kuti yarasa here kana kuti kwete mhosva dzavari kupomerwa dzekurangwa mabasa. Vana mukoti vanosvika zviuru zvitanhatu kubva muzviuru gumi nezvitanhatu ndo vanonzi nehurumende vakapinda mukurangwa mabasa. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo nhasi vari kutarisirwa kutanga kuita misangano nevakuru vakuru venyika dzekumawirira dziri musangano reEuropean Union kumuzinda waro uri muBrussels, kuBelgium. Rwendo urwu ruri kuuya mushure mekushanyira kwavo America neBritain mukuedza kuumbiridza ukama nenyika idzi mushure mekupedza makore akawanda vari makarasuonani. Vamoyo vari kuedzawo kukwezva vekunze kuti vazotanga mabhizimusi munyika. VeEuropean Union vakakokwa kuzongorora sarudzo vanoti vanoda kuona Zimbabwe ichiita sarudzo dzakachena vasati vatanga kutyidzana nayo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadeva mavhinga.
Tava nenguva tichitaura kuti nyaya yekudyidzana haifaniri kusimbira kumashoko chete mukutaura, asi kuti mucherechedzo wakanaka unofanira kuti uitwe navasibusiso mwoyo nenyika yeZimbabwe nehurumende yeZimbabwe ndewekutaridza nemaitiro avo mukati menyika kuti mafamba asiyana, zvinhu zvasanduka, pava neruremekedzo rwemitemo, ruremekedzo rwekodzero dzevanhu, kuremekedzo rwekudyidzana kwakanaka. Nekuti iko zvino chatiri kuona ndechekuti vari kunyanya kutaura, asi toda kuona kuti mukuita umu vari kuita nemazvo here, uyezve chitarafu chikuru chavainacho sehurumende yeZimbabwe inyaya yesarudzo dzegore rino kuti dzichaitwa zvakanaka here pasina mhirizhonga. doko akuri pano pacharatisa pachava nemuchirizo uri pacheza wekuti zviro kwazvo nyika dzakaita sana European Union kuprasos kwavari zvizoona kana yavana UK navana America vazogutsikanawo kuti zvechokwadi pava nemutsauko tavakukwanisa kutanga matanho ekudyidzana kwakanaka nenyika yezimbabwe nekuti pava neruremekedzo rutsva ruripo rwasiyana nezvakare.
Muri kuti vamavhinga muromo hauzarirwe nerwizi, zvii chaizvo zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa zvamuri kuti zvinobatika kuti vanhu vaone kuti aiwa hakusi kungoita gudzira mukana?
Chinokosha chikuru tinoda kuchitaurira nepachena hakusi kuita hurukuro nevari kunze vari kunyika dziri kure kure kwakaita sekuna Brussels kuna European Union. Chikuru chinofanira kuitwa ndezvinoitwa mukati menyika yeZimbabwe kureva kuti mabatirwo anoitwa mhomho ruzhinji rweZimbabwe nemapurisa nemauto asiyana here, pari kuremekedzwa mitemo here, kana munhu akashungurudzwa nemapurisa anokwanisa here kumhangara zvakanaka pachiona chinoitwa chinomugusa pauzima. Zvakarewo pagadziriro dzesarudzo mitemo isakarurama isingadiwe yakafanana naposa nanaaifa ngaivandudzwe ngaibiswe. Zvakarewo kana kuine vanhu vari kushungurudzwa mukati menyika mapurisa ngaaite basa sebasa mumaruzevha mumaruwa vanhu vasavhundutsirwa kana kutyisidzirwa vanhu vasununguke kuita zvematongerwo enyika vasina chavanotya kana kufunga kuti zvichida pachazvitsvimbo mugodzi. Panyaya dzezveupfumi ngapavewo nemitemo yekuti kana muzvimabhizimusi auya nemari dzake mukati menyika ngadzive dzakachengetedzeka. Kana achinge afunga kuti pane dambudziko ngaave nechivimbo nechivindi chekuti akaenda kumapurisa kune vemutemo anobatsirwa. Mukaona vanhu vachiramba vachifunga kuti nyaya dzezvemutemo dzine paviri dzinoti kana uchinge uchitsigirana nevari muhurumende zvinokunakira, asi kana uchinge uri kune rimwe divi dzimwe nguvawo hauwani rubatsiro rinenge riri dambudziko.
Tiri kuona kuti munyika muri kuitwa sarudzo, zvinenge zvakakosha here kuti veEU ava vataurewo naivo vasimbusiro mwoyo kuti nyaya dzesarudzo dzinge dzichiitwa mune zvakanaka vamavhinga?
Hongu, zvakakosha zvikuru sei asi zvinhu zviri kuzivikanwa nemunhu wese zviri kutenderanwa hurumende yezimbabwe yati yainavana vasimbusiro mwoyo vataura kuti vakavimbisa vari kuvimbisa kuti vataita sarudzo zvakanaka. Chava kudiwa ndechekuti tichipinda mukati mezimbabwe tichiona matanho ari kutorwa pachena kugadzirira sarudzo dzakanaka dzakachena kuwaridza uwaro hwakanaka hwekuti kuve nesarudzo dzisina mhirizhonga. Zvo zvakakosha izvozvo. Zvemashoko taguta nawo mashoko tava kuda kuona nemabasa avo muchavaziva ndo zvinotaura bhaibheri bhokurudzvene ndozvatava kuda kuona mukati mezimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiwa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende inoti yakangwarira zvichitevera kuwanikwa kwechirwere cheavian influenza mushiri dzekuSouth Africa. Bepanhau reHerald rinoti mumwe mukuru wezvekuchengetedzwa kwemhuka mubazi rezveminda nekugariswa kwevanhu patsva, Dr. Josephat Nyika, vakatenda kuti South Africa yakanga yawana chirwere ichi mumatunhu maduku maviri ari mudunhu reNorth West. Zimbabwe inoti inotyira kuti chirwere ichi chinogona kupararira nekukasika sezvo shiri dzichienda kwose kwose. Chirwere ichi chakambowanikwa munyika pakati pemwedzi yachivabvu nanyamavhuvhu gore rapera, asi chakazonzi chakanga chakwanisa kuparadzwa muna zvita. Mutungamiri wesangano ravana chiremba wemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Amos Tsopo, vanoti savana chiremba vakagadzirira kurwisana nechirwere cheavian influenza ichi kana chakangonzi chapinda munyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Machiremba nguva nenguva tagara tine gadziriro dzatinenge takaita tinyaya tinoti public health, which is department rinotarisa nyaya yezvirwere zvinangobata vanhu vakawanda. Saka tinogara takatogadzirira maoutbreak akaita saiwayo. So kuti tikatonzwa kuti pane outbreak yaakuitika tine matanho atinotora, kana zvichikwanisika kuita mavaccination tinotogara takamagadzirira, kana iri mishonga yekuzoirapa tinogara takagadzirira zvinhu izvozvo.
Icho chirwere cha nzi chadzoka zvakare muSouth Africa ichi chirwere chakachambonzi chakwanisa kurwiswa muna zvitaumu. Chii chinenge chizoita kuti chidzoke zvakare nokuti hapa tikunzwa kuti chawanikwa mushiri dzesango?
Chirwere chinokwanisa kunzi munyika hamusisina, asi zvirwere zvakaita seizvozvo zvekuti zvinokwanisa kuspreadwa nemhuka. Hapana mhuka shiri patingakwanisa kudziti dzitadze kukrosa maborder. Saka dzinokwanisa kunge kune imwe nyika zvanga zvisati zvapera zvobvawo zvichibva nekune imwe nyika kudaro.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe kuti vangogarawo vakagadzirira kana chenjedzo mukudzivirira chirwere ichi?
Munguva inoteera tichange tichiisa tingati kubroadcaster muzvivhitivhiti nemaredhiyo enyika tichitsanangurira vanhu vedu kuti izvo chii chavangakasike kuziva kuti vabatwa nechirwere ichi vange vachikwanisa kukasika kumhanya kuzvibatsira vane rubatsiro.
Chirwere ichi mungachitsanangura kuti chakaipa zvakadi pakuchenjedza kwamune muchita vanhu ikoko?
Mataurira andingaita ndekuti iye zvino muno munyika hatisatavana makesi akadaro, asi tichange tichigara pasi tobuda netsananguro yakakwana yekuti chinonyatsokufamba sei, tichachiongorora zvakakwana toudza vanhu information izere.
Totarisawo muzvipatara pari zvino mamiriro amakaita nemashandiro amuri kuita, pane zvashanduka here kubva pakambara mwaana chiremba mabasa?
Hongu, ike zvino muzvipatara zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Pamazuva mashomanene apfuura pakamboita dambudziko rekuita strike yakaitwa navana mukoti, asi kutaura kwatiri kuita izvozvo zvinhu zvadzokera panzvimbo yakanaka ike zvino, uye mishonga imwe yanga isingawanikwe zviri kuratidza improvement.
Ko zvaichemerwawo navana chiremba kuti zvigadziriswe zveraramo dzavo?
Hongu, maallowance edu emachiremba tine kuwirirana kwatakaita akawedzerwa, uyezve takawirirana nehurumende yedu kuti panext budget ravo renyika vachatiwedzerazve kusvika paamaundi yavakanga vatipromisa muna 2014.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Amos Sopo vari parunhare muHarare neStudio 7. Vagari vekuchisumbanje nekuchinyamukwakwa mudunhu reManicaland vanoti bopoto reminda riripo pakati pavo nekambani yeGreen Fuel rinofanirwa kutarisiswa nehurumende pamwe nevezvematongerwo enyika sezvo iri nyaya inobata nyika yose kwete vagari vekuchisumbanje chete. Vagari ava vanopomera kambani yeGreen Fuel mhosva yekutora minda yavo uye kuramba ichipinda kwavagere, asi hurumende isina chairi kuita chinovabatsira. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reGreen Fuel panyaya iyi. Mukuseya nezvenyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata mukuru wesangano replatform for youth development trust vaClarice Maduku.
Sekuona kwedu sevagari tiri kuona kuti hurumende ine varimo vane hukama hwakatsamirana zvakanyanya nekambani. Isu panokushandisa izwi rekuti corruption, nekuti kubvira zvayatanga 2008 pane zviga zvakati kuti zvanga zvichiitika vakamirira hurumende vachiuya kucommunity kunzwa kuti ogadziswa sei hukama hwekuti muganhu wekambani yeGreen Fuel unotangira uchiperera papi, uyewo kuti iyo Green Fuel sekambani ndezvipi zvaingaitirawo vagari zvinoenderana nemitemo yenyika yakafana neindigenization law. Asi sekuona kwedu vese vaingouya vakamirira hurumende vaitorwa vogarwa navo nevakuru vekambani yeGreen Fuel vodya votokanganwa. Saka panga pagara pachingoita mapishapisha pakati pevagari nevatungamiriri vavo vatingati mapolitical leaders, nekuti vanenge vaakuita ukama husina kunyatsomira zvakanaka hwekudya mari nekambani yeGreen Fuel.
Chinokutadzisai kugarisana neGreen Fuel nevaridzi vayo chii?
Zvinenge zvichiitika nezvekuti panga pagara paine ukama hwanga huripo hwevagari vekuchisumbanje chinyamukwakwa nekambani yeADA, asi pauya Green Fuel ichiuya yaenda kudarikidza muganhu wavanga uripo neADA, uyewo kuti vanhu vaitarisira kuti vachawana mabasa kukambani ikoko havasi kuwana mabasa vatingative mulocal community, vamwe vacho vaiona mabasa vanongodzingwa zvisina kutevedzera mitemo. Ndo zvinhu zvagara zvinesa. Saka tinenge tichiti isusu sevagari mahuman rights violations, nekuti tinenge tichiti nevo kodzero neruramiro yekunge tichiziva kuti taakuda kubviswa apa kana zvinzi kambani ndo yakutora minda ichisanganisa nepatanga tichigara kare. Saka hurumende haisiri kumira pamutemo wehurumende kuti kana vachida kuti Green Fuel inge ichirima minda sezvavari kutaura, havasi kutaura pachena kana kuti kuisa mikana yekuti pange paine dariro rinenge zviti vari mucommunity nekambani nehurumende pange pane kutaura ndo dambudziko ragara riripo iroro.
Makapedzisira kutaura nehurumende nenyaya iyi rini, uyezve mashoko akupedzisira akabva kuhurumende pamusoro penyaya iyi anoti chii?
Takaita community takaita meeting musi wa4 December yataiti strategic meeting yake takagura zvinhu zvitatu. Saka sekutaura kwehurumende vari kuti zvinhu zvavari kufambira nazvo mberi vachiremekedza zviri kutaurwa nevagari zvichitungamirirwa nesangano ratinotungamirira replatform for development. Saka ndingati muchidimbo hurumende iri kuratidza sekuti iri kutiteerera, asi kunyange vachitaura sekunge vari kutiteerera handizvo zviri kuitika paground.
VaNelson Chamisa, mutungamiriri weMDCT, chii chavakataura chamunopokana nacho pamusoro penyaya iyi?
VaChamisa hatipokani navo, vakataura zvatinoshuwirawo isusu sevagari vekuchisumbanje kuti kana vachinge vave kutonga vanoda kuti ivhu rakatorerwa vagari vekuchisumbanje ridzoserwe kuvagari vekuchisumbanje. Saka isusu chikumbiro chatakatiina sevagari vekuchisumbanje ndechekuti kana vachitaura nenyaya yekuchisumbanje vasairegedza ichingoita sekunge inyaya yezvematongerwo enyika, nekuti inyaya inotikoshera zvekuti haifaniri kungoperera parali chete. Vakataura vari parali yanga iri pakondo, vanga kusina vagari vekuchisumbanje, vanga vaenda pakondo ruzhinji rwacho vatsigiri vebato ravanotungamirira. Saka isusu sevagari vekuchisumbanje tinenge tichivakurudzira kuti kana vachirevesa pane zvavakataura izvi, ngavachisvikawo vozvitaura zvakare kupariamendi zvingatibatsira. Saka tingangoti muchidimbu tiri kukumbira kuti mapoliticians tichisangana navaNelson Chamisa ngavasatora nyaya yekuchisumbanje senyaya iri politikal, ngavaitore senyaya yeraramo yevanhu yatinoti malivehoods, voitora vouyawo kudarikidza rali vogara nevagari vobvunza chii chiri kunoita, tobatsirana hwaro hwekuenda mberi.
Vanga vari mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku vari parunare kuchisumbanje naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 pm mazuva ose. Munotibata pa909 am uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuro yavo iri kukundikana zvikuru kugadzirisa dambudziko revanotengesera mumigwagwa. VaManyenyeni vanoti kuwanira vanhu mabasa ndizvo chete zvinopedza dambudziko iri. Ngatinzwei nyaya ina Patricia Mudadigwa.
VaManyenyeni, avo vakapinda pachigaro cheumeya mushure mekuvhotirwa neMDCT, vanoti uwandu hwevanhu vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa huri kuramba huchikwira sezvo munyika musina mabasa.
Uwandu huri kuwedzera. Kana pasina chekuita, mhuri dzirarame, vachangoramba vachiuya muguta. Vari kutsvaga mari, vari kutsvaga kurarama. Havatsvaga mari zhinji, vamwe vacho vanoswerera less than $10 pazuva. Ndiyo yaanenge ari kutengesa, pamwe tudze profit yake $2. Pa$2 anokwanisa kutenga chingwa nekudzoka futi mangwana.
VaManyenyeni, avo vari kusiya basa panopera temu yavo, vanotiwo kana nyika isina kugadziriswa uye upfumi husina kuvandudzwa, vanotengesa mumigwagwa vacharamba varimo. Vanotiwo vazhinji vava havatodiwo kuswera mumigwagwa vachitsva nezuva.
Nyaya yemavendors haisi nyaya yekanzuru, inyaya yeguta. Haisi nyaya yeguta, inyaya yenyika. Ngatii nyaya yenyika, tosaura nyaya yeikonomi. Vashoma vangade kuswera muzuva vachitengesa madomasi ivaine mukana wokunoshanda mufactory, vaine mukana wokunoshanda muofisi. Nyaya yemavhenda inyaya yekuoma kwakaita nyika. Ngatigadzirei nyika, kana tichigadzirei nyika, ngative nepolitics zvinoita kuti ikonomi ishande. Kana ikonomi yashanda, makambani anovhurawo naenda kumabasa. vobva mumigwagwa mari kutengesa madomasi nemazai negoja chibage.
Izvi zvinotsigirwawo nemukuru weCenter for Community Development in Zimbabwe, vaPhilip Pasirai, avo vanotiwo kuwanda kuri kuramba kuchiita vanotengesa mumigwagwa kuri kukonzerwa nenyaya yeurombo. Vapasirai vanotiwo nyika inofanirwa kuona kuti yaisa urongwa hwakati tsvikiti hwekusimudzira varombo pamwe nekupedza uori munyika.
Urombo hungangopedzwa chete kana tika ngatichiti mitemo yedu, mapolicies yedu tinoaita ari propua, tichigadzirisa kuona kuti even hupfumi hwatiinawo senyika tahushandisa chaizvo chaizvo, tobvisawo huori uori hunowira nekuti huori hwatekeshera hwapfunya chisero munyika muno kumakanzuru kugovernment.
Kanzuru yeHarare semamwe makanzuru munyika yakamboedza kushandisa mapurisa ekanzuru, mapurisa ezrp pamwe nemauto kubvisa vanhu vanotengesera mumigwagwa asi hazvina kubatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum riri muSouth Africa rinoti riri kuronga kuita musangano wechimbi chimbi nebazi rezvemukati menyika muSouth Africa wekuziya magwaro eZimbabwe Special Permits sezvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunetseka. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu uri kurongwa zvichitevera chikumbiro chezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa chekuti Zimbabwe Exiles Forum ZEF ipindire, sezvo vanhu vakawanda vava kurasikirwa nemabasa uye kuvharirwa mabhuku avo ekumabhanga. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum muSouth Africa vaGabriel Shumba vanoti sangano ravo rakatora danho iri mushure mekunge vaita misangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvichida kuziva zviri kuitika.
Takatoita maworkshop chisangana namaZimbabweans chichiwa zvinyuto zvavo kazviisa pasi tikatumira kuHome Affairs rine marecommendation, asi chikuru ndochongoziva kuti tatichiti dei vakurumidza kubudisa magwaro. Saka uko zvino chandingataura ndochokuti pagwaro ratakatumira kuHome Affairs takaonana navo vachibva vati tinogona kunge tichishangana, asi problemu yaichingovapo ndeyekuti minista uko zvino vari paof pamwe ndopatichafa nyaya yezvinyunyuto zvine maZimbabweans ari paZimbabwe Exemption Permit. 166,000 vanhu vakaapplyra chirongwa chinopa magwaro kumaZimbabwean anenge ari muSouth Africa. Ava vanhu vakabva pa 275,000 vanga vari pa yatinoti Documentation of Zimbabwe Permit yakaochinja ikava Zimbabwe Special Permit. Sekuziva kunoita vateereri zvakare, chirongwa ichi chakapera December 27. Nanhasi vanhu vakaapplya vamwe vakatanga munana October, vamwe munana September before even October yacho, vamwe vakapedzisira muna December macho. Asa vashoma vatakawa vachiti vakawana magwaro avo. Chikuru chatinofanira kuziva ndechokuti vanhu ava vane kwavanoshandira vazhinji, vamwe vanenge vari mabank avanenge vachibhenga nawo mari. Saka chakushungurudza ndechokuti maemployers kana kuti vavanoshandira vava kuti havachina patience yokuti magwaro avo auye, vamwe vavakutomisiwa mabasa vatiri kutaura kudai. Mabhengiwo ari kuvharira vanhu maaccount. Mabhengi akaita sana Standard Bank angaovharira vanhu maaccounts. Zimbabwe Exiles Forum ikawosvika pakupindira kuti vapigwe maaccounts iwavo. Tukatarira vana Capitec Bank zvaa zvakangofanana na FNB. Saka pava nekushungurudzika zvikuru vanhu vakaapplyra Zimbabwe Exemption Permit yatiri kutaura nezvayo, nokuti kubva zvavhara chirongwa ichi vashoma vanhu vakapiwa magwaro avo.
Munyori anoona nezvekufambiswa kwebasa muMDCT muSouth Africa vaHSACT vanoti vachabatana nemamwe masangano vachitsvaga nzira dzekuti nyaya yemagwaro igadziriswe zvechimbi chimbi kana kutoendesa kumatare edzimosva.
Nauye special dispensation permits inhau iri kubata zvinorwadza zvikuru
izvi zvinhu zvakonzeresa kushungurudzika kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa ende iyesu sevatungamiriri vari mumapato uyezve tichishanda nemaorganizations ari muno muSouth Africa changosara pari zvino kuti tione kuti tingaite sei kuti tiite an all stakeholders conference tione kuti tingaenderere mberi nekushandisa mataredzi mhosva kuti anga achimiririra vanhu panhau iyoyi tongongawepo asi chinonetsa futi ndechekuti kunyange tikashandisa matare edzimhosva iro Department of Home Affairs yemuSouth Africa iri kuramba iri kuwanikwa ichizvidza zvikuru sei utongo unobva mumatare edzimhosva kachimwe chezvinhu chiri kutotishungurudza pari zvino saka tichambozama iroro sedanho rekuti tigadzirise nhau iyi.
Mumwe mugari aramba kudomwa nezita rake anoti akanyorera kuwana magwaro matsva aya muna Gumiguru gore rapera asi kusvika pari zvino haasati awana gwaro iri uyewo haasati anzwa kana shoko kubva kuhurumende yeSouth Africa.
Ini ndiri mumwe wandaka apply mapermit asi handisati ndambopindirwa. Ndaka apply muna October nanhasi handisati ndambowana permit yacho. Manje ndakunetsekana nemapurisa munzira ndakunetsekana nekubasa. Mubhengi mari yangu yakavharwa so handichaziva kuti ndoitei nenyaya yemapermit. Ndakaenda nekuhome affairs kunokwana kana asi handina kumbopindirwa so handichazive kuti ndoitei.
Amai Susan Gumbo avo vanobva kwaZimba vanoti vakanyoresa kuwana magwaro aya asi havasati vanzwa kubva kubazi remukati meSouth Africa. Vanoti havasi kushanda sezvo vasina magwaro uyewo vave kutadza kubhadhara pavanogara.
Ini ndakaapplya permit last year October, special permit. Parizvino ndasendawana permit yangu ende futi handina murume. Ndakawana basa pari basa racho rekuti ndive nepermit saka manje apa ndine vana fanira kubhadhara maschool fees nerent nechichi hazvikwanisa kuitika izvozvo because basa rangu randakawana ndoda kuti ndive nepermit apa hasi zvaitika permit yacho kuti ibude. Handizvo ndozvifambisa sei. Home affairs yacho iri kutaura mastories kubvira January because pane nawo inofanira kunge yatobuda asi hapana chiri kufamba.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinopfuura mazana maviri ezviuru zvakanyorera kuwana magwaro aya asi kune vanhu vashoma vakatowana magwaro aya. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Munhau dzemitambo. Vanofarira mitambo yetsiva vachanga vaine zvinovavaraidza nemusi wechishanu muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Kuchange kune makuwerere muCity Sports Center nechishanu apo vatambi vetsiva vane mukurumbira vari kuungana vachirwira mabhande eZimbabwe asina vachengeti pari zvino. Mutambo mukuru ndeuyo uri pakati paMona Lisa Spanda uyo ane makore ari mutambo uyu ari kurwira bhande reSuper Lightweight naChiedza Dikita. Deketa anoti haasi kuita zvekutamba paacharwa naSibanda.
Muna Lisa Sibanda ndomurespect nokuti ane more experience kudarika ini. Asi ikoko kukura ikoko ndokwandoda kumurovera ikoko.
Mumwe mutambo webhande uri pakati paRonald Tamani naTinashe Madziwane avo vari kurwira mukombe wehuremu weSuper Bantamweight. Ane bhande rehuremu weheavyweight Elvis Moyo ari kusangana naMaxim Drapixi wekuUkraine mumutambo wekuedzana masimba. Moyo ari kugadzirira kuda kurwa naDerek Chisora chizvarwa chemuZimbabwe chaita mukurumbira mutsiva kuUnited Kingdom. Vari kuronga mitambo yechishanu iyi vekola Koda Boxing Promotions vanoti vari kutarisirawo vamwe vatambi vetsiva vachabva kuDemocratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Dare repamusoro rotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa navana mukoti vaipikisa danho rehurumende rekuvadzinga basa zvichitevera kupinda kwavo mukurangwa mabasa svondo rapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina nditungamiri nkomo. Thank you.